yake kutanga nhasi mumakore makumi matatu nematanhatu apfuura vamugabe vapinda mukati menhandare kusvika pedyo nepanobatidzwa moto unoratidza rusununguko rwenyika vari mumotikari vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu vamugabe vati zvakakosha kuti zvisinei kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana vachitsigira mapata akasiyana-siyana munhu wese mwana wezimbabwe uye vanhu vanofanirwa kukudzana.
What we have done in the past to bring about unity is not enough. We need to continue as true patriots, true sons and daughters of the soil, to continue that unity, to ensure that we all belong to Zimbabwe, regardless of our affinities, whether these are religious, tribal, political, or any other. We are all Zimbabweans, and we should respect each other, all of us, as Zimbabweans, and respect even the areas where we have this affinity. People have a right to belong to the part of their choice, to the religion of their choice, and so let them pursue their own chosen lines as they desire.
Vamugabe vati hurumende yavo inoziva kuti rusununguko pasina shanduko munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro everuzhinji akanaka hazvina zvazvinoreva vakati ndosaka hurumende yavo ichiramba yakashingaira mukuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita seZimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation kana kuti ZIMASET.
As government on our part, we continue to pursue development programs and socioeconomic policies that consolidate our true independence. Thus, for example, government has since independence put in place a number of programs that have been targeted at the transformation, sustenance, and revitalization of our country's economy. Through the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation, ZIMASET, which we regard as our blueprint, we now aspire to achieve self-determination and economic growth.
Vamugabe vatiwo gore rino vanotarisira maguta asi vachema-chema nekusakadzwa kwemigwagwa nemafashama akaitika munyika. Kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema nemari iri kushayikwa kumabhanga vanotengesa avo vanga vakazara zvikuru kumhemberero idzi vati nhasi bhizimusi range richivafambira. VaDarlington Kupfuma ndeumwe vange vachitora mufananidzo kuNational Sports Stadium. Vakupfuma vati zvinovafadza kuti kuburikidza nerusununguko vave kuitawo mabasa avo emaoko vakasununguka.
Tichirangarira zuva rekuhwina kwatakaita nyika yedu yekuzvitonga kuzere reZimbabwe 37 years kuzvitonga kuzere hurumende yababa Mugabe. Saka papatega chibhotsvako zvedu mari masenzi nekutora mafotos sezvo mazuva anotave kuzviitira ndo 100% pamwe inotorwa baba Mugabe. Sati tirikochotyawano apa nepapa chikotoro chiwano mari dzekuraramisa mhuri. Nhasi zvazvo zviri naniwo vanhuwo variri kuburitsawo mariwo zvokodzomu uchivawoiyewo zvavo bhizinesi dzauzoenda usina chauinacho zvasiyana neasara agara kumba.
Amai Miriam Chikonyora avo vanoti vaive chimbwido munguva yehondo vati zuva rerusununguko vanorikoshesa zvikuru. Vati vanoramba vachingotsigira vamugabe kunyange musarudzo dziri kutarisirwa mugore ra2018. Amai Chikonyora vati bato reZANU-PF ndiro rega rine remangwana enyika rakajeka.
Saka isu tinongoramba takatsigira vamugabe sana chimbwido nanamujibha hatisiyana nanamugabe kunyange 2018 watiri kutoenda tiri kutotsigira vamugabe tichitovati pamberi namugabe tichitoti tinotoda kuti vatipe mainputs pamapurazi avakatipa tida kutorima, tida kuta zvinobudirira muZimbabwe, ende zuva ranhasi zuva randifadza, nekuti ndaona vanhu vakazara, kudarika makore ese.
Vanhu vauya kumhemberero idzi vange vachifadzwa nezvakasiyana-siyana, kusanganisira mutambo wenhabvu pakati peDynamos neHighlanders. Zimbabwe yakaona kuzvitonga kuzere muna 1980, ikawana nyika ine upfumi hwakawanda, vanhu vaine mabasa. Asi neutongi hunonzi nenyanzva huna kunaka, Zimbabwe yaparadza upfumi hwayo, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina mabasa, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.